A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 6th, 2020. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And welcome to our segment, The Women's Roundtable. Tonight, we are discussing the continued challenges faced by most families amidst rising food prices of basic commodities and mealy-meal shortages as the country battles with drought and other economic challenges.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But Kwamuri Madzimai Musakanganwe, pano pachina chemadzimai.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome once again. Tonight we are discussing the continued challenges faced by most families amidst the rising prices of basic commodities and mealy-meal shortages. As the country battles with drought and economic challenges, how are families surviving? That's what we'll be discussing tonight, sir.
The latest data from Zimstats shows that Zimbabwe's poverty datum line increased by 14.5% to $4,188 in December 2019.
And this means that an average family of five, which required $4,188 to meet their basic needs during that month, in November, the line stood at $3,656, although Labour Body Zimbabwe Congress of Trade Unions says that this is higher.
Some rural teachers say its members will report to work only once in 2 weeks due to financial incapacitation after government failed to satisfy their pay increase demands.
And the government says it is in the process of aligning wages and prices to ease economic wars. The new tripartite negotiating forum comprising government, organized business and organized labor held its inaugural meeting yesterday, tackling the issue of erosion of the purchasing value of wages and salaries due to price increases.
And the meeting discussed at length factors such as currency stabilization, the poverty datum line, and the three-tier pricing system used in some sectors of business, and agreed on several issues to do with the economy and other factors.
However, no agreement was reached on the formula to link wages and salaries to inflation, and this has been referred to the technical team for further discussions.
This is happening as the World Food Programme, which is mobilizing funds to feed the needy in the country, recently said Zimbabwe is in the throes of its worst hunger emergency in a decade, with half the population seriously food insecure. How are families making ends meet? Yikho-ke esiyabe sikucubungula-ke lamhlanje ntambama lapha ukuthi indlala ilokhu iqhubekela phambili elizweni. Siyabona-ke ukuthi abantu bathi iholo liphansi aleneli ukuthi benelise ukuhlawulela zonke indingeko zabo. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi lababalisi ikakhulu izisebenzi zikahulumente eziningi sezikhalale umsebenzi, kodwa abakhalalanga ngokwazakalayo ukuthi abasayi emsebenzini ngokupheleleyo. Sibone laba abalisi bemaphandleni, laba ababevele behamba amalanga amalutshwana ngeviki, sebehamba amalanga ilanga elilodwa kuphela, okutsho ukuthi amalanga amabili ngamaviki amabili ukuthi bengaxotshwa umsebenzi. Ngani? Ngoba iholo labo alenelisi ukuthi libaphilise. Yibo-ke labo phela imuli esikhuluma ngazo. Sikhumbule ukuthi ababalisi laba ngomama ngobaba balabantwana bayababhadalela indleko zabo zonke. Njalo siyabona ukuthi abanye vele le msebenzi bavele abalayo ukuthi bathengisa iloba yini abangayibona engabancedisa ukuthi benelise ukuhlawulela indleko zabo. Ngakho lokho-ke akulula. Inhlanganiso ezizimele ezifana labo European Union labo World Food Programme zithi zisadinga imali yokuthi zinike imolilezi ukudla njalo okunye zilakho vele zivele ziyakwaba kodwa imali ngiyokwengezelela ukuthi kuqhubekele phambili uqhubekele phambili uhlelo lwabo lokunika abantu ukudla ngakho sicela ukuthi lapho khona unxa usilandela lapha ukhasi lethu leFacebook usishiyele inombolo zakho kumbe umbiko wakho ofuna siwubale emoyeni sizawubala emoyeni kumbe inombolo zakho zocingo sizokutshayela ucingo sikubuza ukuthi kwenzakalani njalo siyakhuthaza abesifazana umama ukuthi labo bebhale inombolo zabo bephatheke kulolu hlelo ngoba ngolwabo sizwe ukuthi baphila njani kodwa sivimbeli muntu ngakho-ke siyathemba ukuthi lizakwenze njalo mavili
aiwa kune alva changobva kupinda muchirongwa chedu chanhasi chemadzimai tiri kutarisa isu nzara iri kunzi yatekeshera munyika tiri kutarisa kuti veruzhinji nyanya madzimai zvii zvavari kuita kuti vawanikwe ivo vachikwanisa kunge vachiraramisa mhuri saka tichange tiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika mumadhorobha uyezve nekumamisha pari zvino vanhu vazhinji nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti ivo mhuri hadzisi kukwanisa kunge dzichidya katatu pazuva sezvaimboitika manguva yapfuura nekuti chikafu hachisi kuwanikwa zvinhu zvakadai sehupfu hazvisi kuwanikwa muzvitoro uye pazvinowanikwa hazvisi kutengeka regai timboenda kune vamwe amai vari kunoton vanga vari kutaura ivo kuti vakutoita basa rekutengesa mabhodhoro kuitira kuti mhuri yavo iwanikwe iyo ichiwana cheruviri vakataura nemutori wedu wenhau Thomas chiri pasi
mungatsanangurira kuti mhuri yenyu yamuinayo pano imhuri yakakura zvakadii chikoro muri kuchikwanisawo here saka tingati mukunhonga zvigubhu nekutengesa mishonga yamuri kutengesa iyi muri kukwanisa here kunge muchipa vana chokudya
chokudya chacho semari iri kunetsa iyo ukangowanawo pamwe tikazhinji pachitorarawo nenzara tenge tavanawo vakatengewo mushonga wacho towana kutenga urazibu wacho waakudhura dhagidha kuita 170 saka zvinhu zvacho zviri kunetsa
aiwa apo tiri kunzwa vamwe amai vari kutaura ivo vari kunoton vachitiwo vari kutoita basa rekutengesa mishonga uyezve nemabhodhoro anenge asina chinhu kuitira kuti vawane cheruviri vari kuti ivo pari zvino vari kutotadza kuti vawanikwe vachitenga zvinhu zvakadai sehupfu regai tiende kune vamwe amai zvakare tinzwe kuti vari kurarama sei kudunhu ravo kwavari
upfu kuti uwane unenge watosunga pamwe pachona ndine gara nevana havashandi simatauriro yati kuita apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamari icho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva tabva ipapo shuga chai chai kuti uiwane ini ndinongozopesera ndati inini kana shuga yacho handimweti but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuwa kawani wani wachona hauguti makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya uchadya manheru sadza sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mongoitana kadimbu dimbu moona kudya
po tiri kunzwa kune vamwe amai varivo vari kumashonaland west vachitaura ivo kuti vaakutorarama neupfu hwetsaona hwavanotiwo vanotenga padiki padiki uyezve vari kutaura ivo kuti mhuri yavo yakungodya kamwe chete chete pazuva nekuti upfu nezvimwewo hazvisi kuwanikwa saka vari kutivo nzara yatekeshera mudunhu ravo remashonaland west saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano uyezve tichiona kuti sangano reworld food program nemamwewo ari kutaura kuti ichokwadi pane vanhu vanodarikidza 8 million munyika vari kutarisana ivo nenzara uyezve vari kuti ivo vane kumwe kwavachange vari kubatsira. Kana paine vari kuwana rubatsiro uhu mudunhu mavo, munogona kuuya monyora nhamba dzenyu ipo pano togokufonerai kuti tinzwe kuti muri kubatsirikana sei. Nekuti pane vamwe vatakambotaura navo ipo pano vachiti vari kuwana zvinhu zvakadai sebinzi nemapfunde nezvimwewo kuitira kuti vararamise mhuri. Saka ziyai zvokuita, muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti tibva tawanikwa tichinzwa zvamuri kutaura, uyezve vamwewo vanenge vakwanisa kunge imi mukapinda muchirongwa vakunzwei zvamunenge muri kutaura. Star.
Yebo ke, sibakhona njalo abanye ababekhuluma ngodaba olufanayo, asizweni ukuthi bebesithini abesifazane.
Njengobona ke mphike umphoro wokho ngisithi anasi chewo kule fula yasala mbichayo ngasifaka impupu bese ngifaka epaniso faka amalahle kungasibi
akola nto esiyidlayo singaphuma umbona lowo yiwe sigayisa wona kade siba sinika amabele abolileyo okubomva okuthe gebhu uyahamba isigayo sakhona uyasithatha kufuna imali. Nxa kufuna imali, imali yakhona kawula. Ikubona senza iplani usuke uye lapha ukuze uthole la ukuthi uthole ukudla esishini. Abazukulu bathola ukudla bevela esikolo.
Ay, ay, izifuyo vele yakusala. Akusela zifuyo vele. Sezifile zaphela. Ngisele nje ngu 2, 3 wekutwa kule zifuyo kona.
Ndinaziya sifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu ngalinile basilethele ama-tractor asilimele ngoba abanye siyaba singala nto zokulima.
Ngingulileni Ndlovu, ngihlale egwenimo. Sifelwe izifuyo asilalutho lokuthi umbe loba lendlala njengobinje ukuthi singathengisana ukuthi sizisize endlaleni lebantwaneni besikolo njengoba le dam loneli yikho lisina khathi esizulu amaziko siwathola khathesi.
Lapha mntanami ngilahlekelwe zinkomo ngoba angisela bani ongangincedisa umkami wabhubha sonisele labantwana labazukulu. Zilahleke ngesibanga sokuthi bekuyi-drought la manzi abengasatholakali ezinye bezibhalela zibanjwa ludaka so yikho kusidileyo.
Yebo ke, lapho besizwa ke abantu ababekhuluma le Studio 7 ngokubahluphayo ezigabeni zabo bekhuluma ke le ntatheli izindaba zakhona phake emsakazweni. Njalo siyezwa kuthi ecingweni sile umhlonitsha wethu wakuqala uCouncillor Lilian Mlilo wakoBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga sisi.
Ye, nithemba obazwile abantu ade bekhuluma lapho basemaphandleni bekhuluma ngokubahluphayo ngendlala. Uthini ngokwenzakalayo?
Indlala ikhona sibili. Hayi, umumo awukho rayithi sibili, izinto ziyadura, izulu kakula kathesi. Ngimzile uLilenzo lapho ekhuluma ukuthi vele lezi fuyo ziyafa akulanto erayithi. Ngizigugu enganikhuluma njengomuntu emakhaya. Kuyafanana lakhona emadolobheni. Indlala ikhona abantu sebephila ngokuthengisa, sebephila ngemakhethi. Ukuleya uyaliwodi itamatisi lidula. La uphinde ukuyizo lithengisa lidulisa ukwenza ukuthi uthole i-profit. Ukuthi la uphile uthenge impuphu yena besidura. Kunzima sibili. Akuphileki.
Yes, yes, ukuthi labo bebekhuluma besemaphandleni, uqala kwakungani indlala yikho lapho esuka ibhahe khona kakhulu. Khathesi ke sokunjani, singathi indlala sokufanana yini le madolobheni?
Sokufana le madolobheni. Ngizwe ngithi emaphandleni engcone kungaba ngcono, ngoba emaphandleni ngalingasefefefeza izulu, bayadobha olude, bayadobha odelele. Lapha emadolobheni, ngoba lingazilifafaza izulu, siyathola amanzi kuphela ngaphandle kwalabo abalama-community gardens babangasurvivor ngoba bayakwanisa ukuzilimela imbhida yabo yokuthi basurvive labo baphile. Umuntu abesekwanisa ukuthi athenge impisi ngokuyimadlana khona lokhu ayabe kucolile engxenye ethengisile umbhida wona lo i-community garden.
Yes, sesikhuluma ngama community gardens wona lawo abantu abaningi bayafinyelela yini njalo i-councilor ibathathelanga yini ngoba baye kwangani kuloda kungana kubedakala ukuthi uhamba njani alokho khona lokho esebenza ngemfanelo abantu bonke bayenelisa yini ukuwathola nxa besenelisa bengabhalisela.
Ye, abantu abaningi bayawathola ama-community gardens. Akusoqiniso lokho ukuthi i-council yayizithathela abantu ama-community gardens. Abantu akhona ama-community gardens esi-council ayimhlobo ethini. Kulamanye angabhadalelwayo ku-council ayi-free kuma-communities ukuthi abantu bayazilimela, bayenze konke abakufunayo. Kuyabe kulezi bhorani futhi khona lapho. Kube sokusibe lamanye aliswayo, aliswe ku-council. Ukuthi nalabantu baze belima, bebhadala nje imadlanyana yona leyi engange kumbe 20 pond ngenyanga. Belima khona lapho, yabo bayasurvivor khona labo abantu ngoba bazilimela imbidi yabo bethengisa.
Yebo ke manje ke sesikhangela abantu makhaza khonapho edolobheni baphila ngani siyananzelela ukuthi laba abasebenzayo bakhala ngeholo eliphansi pho umuntu nxa ivele engasebenzi kungelanto ayenzayo kuyini okumphilisayo le muli yakhe.
Kunzima kakhulu ukuphila nxa ungasebenzi. Abantu babe sebephila ngakho khona lokhu ukuzilimela kumagardens yona le engikhuluma ngawo. Bethengise yikho ngibone ngani kulezi nsuku emadolobheni ukuphila kwakhona okunzima lokuphila nge-market nxa ulakho kuyimali khona lokho kokuthi ohambe ehoda ngoba le market yakhona classes abafika khona ngala kusabambeke ithi ama-disease umuntu ekutele sithi ulithenge nge-100 and something bond 150 bond 100 bond uyathengisa ngemalini itamatisi elilodwa ubunzima sobukhona sibile emadolobheni.
Ye njengamakansila kule nhlelo eliphatheke kuzo ukuthi linike abantu okuhle.
Ye ziba khona indlela siya kuyatholakala ukuthi kwesikhathi kube lamadona azoncedisa avela nje kwezindawo bebona ukuhlupheka bezakhamuzi khona lapha emadolobheni. Amadona layo asincedisayo ngoba bayabuya lo mumbu abantu bashehlelane ukuthi wonke umuntu afumanise ukuthadle. Abanye basinika impuphu ukuthi abantu bafumanise ukudla ukuthi badle. Yikho ngibona ngani yikho abasizakala khona abantu emadolobheni ngoba lokhu kuyabe kungelambhadalo ekhitshwayo. Kuyabe kuyikudla ukubiswa ngudona.
Yebo kezwakala yisizabuyela njalo kubo lokho bambile khona phecingweni sizwe okuningi ngalawo McDonald's akhona sidedela abanye.
Aiwathi nokuchingamidza iyi amai Honorable Linette Karenye vanova ivo mumwe wevatevedzeri vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pano pachirongwa chedu. Alo Mai Karenye.
Alo.
Ehe. Aiwathi riwadi zvedu tinokuchingamidza ipo pano pachirongwa chedu.
Aiwa ndinokukwazisa wakadi zvako nevasa.
Aiwa tiriwadi. Mai Karenye muri kunzwa iri mudandaro yezvinezvi vanhu vari kutaura iwo pamusoro penyaya yenzara yatekeshera munyika. Nhasi tinonzwa kuti manga muri kuchinoi nebato renyu mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona mukufamba kwamuri kuita panyaya yenzara iyi.
Mukufamba kwatiri kuita mavhenasi ichokwadi kuti Zimbabwe haina kumira zvakanaka. Zvaakuratidza izvo kuti hurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvinoti vanhu vese vemuZimbabwe vadye vachiguta uye umwe naumwe ave neupenyu huri nani pamusha pake. Zvinova zvaakushamisa kuti kare taiziva kuti nzara kazhinji inoenda kumaruva chete. Bati pari zvino Zimbabwe yarakidza kuti kumaruva nemudhorobha imo macho munonzi mumagetsi ndoo matoe nenzara kupfuura kumusha. Taakuona mhuri zhinji mavelas dzaakukwanisa kungomuka chete vachiendesa vana kuchikoro vasina kunwa tii nechingwa. Vana vaakutadza kudya chingwa chinonzi chatagara tichiziva kuti pamusha munhu wese anokwanisa kutenga chingwa. Sadza chairo chairo vanhu vaakuridya kamwe pazuva kazhinji zhinji kana ratowanikwa
inengeri rive vaya vanenge vakwanisa kutenga asi pari zvino zviri kuragidza kuti munhu wese wemuZimbabwe chero ari kuenda kubasa mari yake yacho haizi kukwana kuti atenge hupfu unopinda mupick and pay unoona queue isingaiti tadzokazve pa2007 na2008 paya pataiti chero ukada kuenda kunotsvaga chikafu waitadza kuchitenga saka pari zvino hupfu 10 kg chaiyo chaiyo mustreet tiri kuitenga ne130 RTGS vamwe ma150 RTGS ukangozvitarisa wega marvelous unoti ko gogo vari kumusha kuchimanimani gogo vari kumusha kuchonocho vanowanepi mari inoita 130 RTGS zvoreva kuti chinhu chatove kuratidza kuti vazhinji vari kurara vasina kana chavaisa pamuromo vazhinji vari kurara chero vana chaivo chaivo vasina kudya porridge zvinova zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika asi mubvunzo wangu unoenda kuti kochasakisa kuti tishayiwe chekudya chii ichokwadi here kuti chero iyo mvura yacho yakanaya yegore rakapera rakatadza kuti tikwanise kuwana cheuviri kuwana chibage kana kuti zvii zvanetsa ini ndaona kuti haiziri nyaya yemvura chete inyaya yekuti tine mafarms atakatora Zimbabwe ZANU-PF yakatora mafarms emavelas ukatarisa mafarms iwayo haana kurimwa ukatarisa mafarms iwayo vari kurendesa kune vanonzi vanogona vacho kurima ndoenda panyaya yechingwa chaicho chatava kutenga ne20 bondage you ask wega mubvunzo wokuti makore nemakore taiziva kuti vana railway vaya veRMSG vaikwanisa kutakura vana hwiti kubva kuna nachikangai vachienda kuna naGMB pari zvino hwiti iyoyo haisi kana kurima varungu vatakadzinga muno kana kuti vanhu vatema vamwe vairima vatakatorera mapurazi vazhinji vakaenda kunana Zambia nhasi uno Zimbabwe ndopo yoenda kuZambia ichikumbira kuwana rubatsiro vachinotenga zveikoko kwandiri zvinoratidza kuti kuutungamiri husina pfungwa mukati nekuti chaidai tichiita madiridziro iyo command agriculture yaidai ichiisa mari ikoko yemadiridziro kuita mairrigation but mari idzodzo dziri kungotorwa dzichiiswa muhomwe saka imwe nzara yatiinayo muZimbabwe haiziri yekushora mwari kufanana kwemvura but inyaya yekusashandisa pfungwa hurumende yezano yatadza kutungamira Zimbabwe nekuti pari zviro chokwadi ungandiudza kuti neikonomi mumire wayakaita neupenyu hwatiri kurarama taakupinda mukiu kunotsvaga 10 kg yehupfu
amai Karenyee tiri ipapo
mashops unowana chikafu uchitenga nemari yako paunodira
tiri ipapo mai Karenye vazhinji vamwe vatambu yenge tichitaura navo panyaya iyoyi yezvematongerwo enyika vari kuti saka imi bato renyu reMDC zvii zvamuri kuronga panyaya iyoyi nekuti vari kuti ivo aiwa vanhu munyika vafukama nenzara zvii zvamuri kuronga sebato reMDC kuti muite panyaya iyoyi
mukatarisa purezidendi wedu mazuva mashomapfuura vanga vari kumhiri ikoko kwemakungwa vachizama kukumbira vaya vanotipa rubatsiro nekuti dambudziko nderekuti hurumende yedu ikatarisa ganda jena kana ganda remunhu mutema chero achingoopoza vanotadza kana kumaneja ikonomi vanotadza kana kubatsirika nevazhinji vachivatarisira so purezidendi vedu pavakauya kunze kwenyika ikoko vanga vachitaura nevese kuti Zimbabwe iwane rubatsiro mukatarisa maNGOs mazhinji anozounza chikafu vanenge vanokumbirwa nevaya vanenge vachiziva kuti tikanokumbira nekuti haungaiti shamwari yaunoti ukakumbira sauti haikupi sauti so isu tinoenda tichinokumbira ikoko asi dambudziko mavelas chikafu chiya chauyazve nemaNGO vari kupoliticisa chikafu ichocho kukatarisa even chikafu chinotengwa nemataxpayers evanhu vanoenda kumabasa vanochiita politicize tine zviumbo hukuru you could see kuti vamwe maMPs atori on mavideos ari viral vachiti izvo hakuna munhu wemdc kana kuti hakuna munhu weopposition party achawana chikafu asoka chitarisa achizivi chikafu chezano chikafu chauya nemari yevashandi vanenge vachitorwa mataxes but zano pf because ndiyo inoti tiri in power vanoenda vonokontrola chikafu ichocho kumareserva vamwe macancellors emdc chaivo chaivo vanorambidzwa kumira kuzogova ipapo asi unozviziva iwe mavenus kuti mutime yedu yatakapinda yandino remember 70 parliament ini ndiri mp wemdc munhu wese wezano pf muchimanimani wese taiti kana dhona rauya munhu wese aiwana chikafu nekuti nzara haiziri kuemdc kana kuti kuzano asi pari zvino taakuona kuti even vezano vacho vari kutorwadziwa nenzara iyoyi nekuti chikafu chacho ichocho chavanonyima vemdc hachivakwaniriwo kakupedza mwedzi
Batai makadaro mai Karenye timbotora vagaule vebato rezano pf timbonzwa kwavari kuti kwavariwo kunharaunda yavo ikoko nyaya iyoyi yechikafu yakamira sei nezvamanga muri kutaura kuti chikafu chinenge chauya chiri kuwanikwa chisingapiwe vamwe vezvematongerwo enyika vagaule tinokuchingamidzai pachirongwa
ndinofara kuti timbonzwa
Ehe, manzwa zviri kutaura mai Karenye panyaya yechikafu zvakamira sei kudunhu kwamuri ikoko
kwatiri kunoku kuri nani yes ndanzwa mamita kuti ndiresponde zvataura namai Karenye
ehe
nyaya iripo ndeyokuti pamwe ichokwadi zvinhu hazvina kumira mushe zvinhu hazvina kunaka hazvina kutinakira muno muzimbabwe kune zvinhu zvakawanda zvisina kumira mushe kuti dambudziko riripo nderokuti mvura haisi kuwanikwa mvura haisi kunaya zvakanakanaka zvichireva kuti tichapedzisira kwava nenzara vanhu iye zvino vanhu vari kutambura nemhaka yekuti chikafu hachisiri kuwanikwa vanhu nenzara kumadhorobha nekumareserva but zvinorwadza ndezvokuti zvokuti vanhu vanopoliticisa zvese kuti vanhu vataurira nechokwadi handizivi kuti vanhu vanozipedzisira vatungamiri vechitaura zvinhu zvisirizvo semai Karenye achitaura kuti vanhu vanopoliticisa chikafu hurumende iripo yavamunangagwa hakuna munhu anopoliticisa chikafu chikafu chiri kupiwa munhu wese ende munhu hakuna munhu ari kusarudza kuti ndiva nani vepati yakati hakuna zvakadero ndiyonanzi hazisi chokwadi kana tike vanhu vakatarisa toda kuti titore nguva iyi titaurire vateereri zvinhu zvirizvo hatidi zvokumboadvansa maagenda zvemapati political parties edu hatitaurirei zviripo tichitaura tichiona kuti toda kubatsirai sei vanhu vanhu vezimbabwe vane dambudziko dambudziko riri guru nderokuti isu zvatisi kuda kubatana tofamba tichitaura zvisirizvo nenyika yedu tichichoropodzana tichiita zvakawanda wanda izvo zvinto zvokorodzera maproblems akawanda isusu ngatibatanei mazimbabweni nyika iyi ndeyedu tesei endi tinoda kuti tibatane tiramba takabatana tigadzirise zvinotineka munyika yemedu hakuna munhu achauya kubva kumabhazuva kuti kupi kokuti kudenga kokuti kupi kuti azotigadzirisa nyaya dzedu ngatitangei titigadzirisise isusu turege kutaura zvisirizvo titarise nyaya dziripo and exactly what is there on the ground vanhu people are starving we need ngos to come in the government to invite ngos kuti mangos ngaauye azotibetsera hurumende ngaitibetsere tiwane chikafu vanhu vabararane kumadhorobha nekumaruwa hurumende ngaite mazano kuona kuti hakuna munhu achafa nenzara nezvataurwa napurezidhendi izvozvo toda vanhu vanobatsira purezidhendi iye zvino ngatiramba sevana vezimbabwe tiriramba pamwe chete kuti mamboetiite zvinhu zvinobetsera mhuri yezimbabwe takapfuura kumaelections izvo zvokukampena izvo nezvinyaya yechikamu zvakapera hakuna zvizvozvo zvakapera kudhara nehurumende yanamudhare iyayi
aiwa regai timbokubatai ipapo vagaule regai timbokubatai muromo ipapo timbotora muteereri ari panhare pari zvino tichadzoka zvakare kwamuri rambai muri papapo Esther
yebo ke siyezwa kuti ecingweni silo sisi uGrace siyakuhamukela kuhlela
ngilamukela lami
ye ngikhuluma nomabani
kwabantu beZimbabwe angazi ukuthi kungathiwa nomuntu enzisa ukuhlunga kakhulu ngabantwana besikolo ukuthi kanti angeke kucampaign njengoba linali Voice of Africa ukuthi abantwana bahambe esikolo kuzisa ubuhlungu ukuthi kwamanye amazwe bengibala i-athekhi yaseBotswana yaseSouth Africa ukuthi abantwana sebeyalelwa lokuya esikolo I think now is coming to a serious issue sizangithi kuthi kumele kube le-something engaziwa ukuthi kungenele ngempela kukhampeni kakhuthi abantwana behambe esikolo ngoba what is the future yezimbabwe ma abantwana bengahambe ezikolweni kuze bazakhula kusasa i-generation le izadlula then laba abancane abakhulayo angeke sibe nabantu abazaphatha izimbabwe kusasa izimbabwe wu-go down I think le issue yabantwana akumele iphakanyiswe okwenza ukuthi abantwana bathole i-education which is really sad uma abantwana bengasahambe esikolo ngoba awusela future yezimbabwe tomorrow
ye lapho sikhangela abantwana abakwamanye amazwe yini njenge-South Africa leBotswana kumbe labasekhaya njengoba sisizwa ababalisi bemaphandleni besithi bahamba kanye kabili ngeviki
kanye ikho ngikutshoyo lamsisi ukuthi sekuserious ukuthi abantwana as a whole yabona ukuthi abantwana beZimbabwe whether ungaphi uweli ilizwe eSouth Africa or even ilozeni iAfrica as a whole really and truly ukuthi nomntwana ehambile wamigrate ukuthi bayahlupheka behambe befunda sebebavalela isikolo what are they saying sebebulala ile kuzeli ikusasa yabantwana I don't know ukuthi singenzani but this is serious now it's getting into serious especially abantwana you know about the passion yabantwana but ngendlela engibona kusenzakala nangakhona kuzisa ubuhlungu
yeah wena uhlezi ungaphi komhla
mina ngise UK
oh kodwa ekhaya kunga
ekhaya ku boarding hlala ke bengitshela ku boarding hlala eSouth Africa ngishade eSouth Africa
Oh, hayi bensithe ekhaya emaphandleni bakutshela okufanayo yini nxa ubatshayela ucingo
yeah yonke indawo nje abantu bayakhompena into ezisa ubuhlungu laba abantu abase-South Africa labantwana bakhona ukuthi izimbabwe izalunga kanjani abantu babuyele ekhaya kubuhlungu sisasikwazi ukuthi singenzani ukuthi siyenzeni ukuthi sincedise abantu bekhaya bengahlupheki kangaka
yebo ke hayi siyathaba ukuthi sibe lawe kuhlelo utshone lawe usifakela umbiko wakho sikutshayele ucingo sande ukucubungula amatopic ayi ehlukeneyo
okay hayi zakhe siyalilandela nje siyathaba umsebenzi eliwenzayo kakhulu siyalibuyela nje nsuku zonke silibuyela kenza umsebenzi omuhle ukuthi liyivoyisi ukuthi likhulume ukuthi abantu ngeke beyesicele ngabona lina liyakhuluma nje lomhlaba wonke lino isakaza yonke indawo ukuthi yaziwe ukuthi abantu bezimbabwe bengafibe beku-close the area but libatshela abantu ukuthi abantu you are really doing a great job may God bless you
yebo ke hayi siyabonga kakhulu usisi uGrace sizabuyela njalo ku-councillor Lillian Mlilo we-MDC yena ngukhansela wenjubele loBhengula ukhansela uke wakhuluma lawe ngamadona ukuthi ayabuya edolobheni lakobulawayo ukuthi lani kelike khetha abantu sizwile njalo lapho bexoxa umunye wakho layo weMDC unkosazana Karen lo mnumzana believe gawule kukhona lino okunye ubuqili bezelele yake likubone yini njengamakhansela kobulawayo Oh asisela unkosi unkosa ukhansela mlila Yebo ke si umbuzo lo sizawusa ku mnumzana Gawule mnumzana Gawule isimo sinjani khona ngapho echolocho abantu balethemba yini lokuthi uhulumende uzalungisa
Thandekile echolocho ngapha indlala sibili emangalisayo indlala lesikhumbule phela sithandekile sithuma kweyindlala eyomnyakalwana ophelile sesingena kwenye indlala njalo umkhathi lo sesithikile kuyakhanya nje ngoba izulu kuzofikelela isikhathi abantu abalimanga abantu njalo vele abala lutho vele masimini ngaze ngitsho konoko kulutshana kukhona nakho okunye kwezindawo nxanxana nje kuyakhanya ukuthi hayi isimo sakhona sibi kakhulu esikhangeleleke uhulumende usetshile umongameli ukuthi uhulumende kakhulu uzazama kakhulu akula muntu ozabulawa yindlala so finance minister la ikhulumile ukuthi bayenze yonke imizamo yokuthi bebone ukuthi imali ikhona ukuthi kuthengwe lo mumbu ozabuye ezavelwa ngaphandle ukuthi abantu akula muntu ozabulawa yindlala kodwa engikucelayo kesithandekile ukuthi uhulumende uyancediswa phela uncedisa ngabana bakhe uhulumende uncedisa laba ngabanye le nhlanganiso ezizimele zodwa ama-n g os siyacela nawo ukuthi angenele abone ukuthi akula muntu obulawa yindlala bancedise uhulumende njengoba nje kunzima nje kuyakukhangela umumbu wezimbabwe leyo unzima imali uhulumende iyalisa kumbe siyalisa ngoba umuntu uzebezimanga kuhle kodwa-ke okwakathesi njengoba sihlangana le ndlala futhi yilo divosi elikhona esihlangana lalo lendlala nokuthi izifuyo zethu futhi kuyamele lazo zisile kunjalo kuyamele kulungisiswe le migodi kulungisiswe ukuthi izifuyo zithola amanzi le-stock feed zibe khona ama-n g os la nxaye nancedisa uhulumende kulezo nhlangothi ezinjengazinezo ezokuthi izifuyo zela zisile abantu bengasila izifuyo la zisile abantu bazabe zisilile ngokunjalo sibe yile udukuthi lesikhangelela emele ukuthi sihlanganise amakhanda ndawonye uhulumende ancedise ukuze kungabi le muntu ofayo kube sokuthi lezikolweni lapha ukudla kabe khona ezikolweni abantu basuka ezingcilini nekhaya bengadlanga ubona laiso bantwana kula ama-feeding scheme akhona ezikolweni abantwana bathole ukudla khona ezikolweni bathole kumbele kumahlewu ukunatha konke ilokhu inhlobo yokuthiwa ngizithwala konke kona kwenziwe ukuze abantu basile sithandekile.
Hayi, kuyezwakala umbono omhle kakhulu. Ububambe khonapha ecingweni sizaphenduka kuwe.
Hello, caller.
Hello.
Tukutora nani uye zve muri kupi?
Manyoni paZimbabwe muri sete zemanga.
Hayi, watiri wadiwani makadiko kuZimbabwe uko.
Nzara chete nzara.
Ehe, nhatsi mabva maita mahwekwe maita lucky pana amai Lynette Karenye. MDC Vice President vari pano saka munogona kuzowana mukana wekutaura navo asi tiudzei kuti kwakamira sei panyaya yenzara kwamuri ikoko.
Hai, ndisati ndanyanya kutaura zviri kuno kuHarare ndombotaura zviri kuBashaland West kumunda kwangu ko. Ndinoda kudaira agaulawo angoita roti hanzi zvanipiye vaiselekte nopa munhu wese chikafu vasadaro vasanyepa vachidaro veduwei zvanupf vanenge vakakugara kwamunoita munharaunda mune musitozivana kuti uyu mutsigiri webato iri uyu mutsigiri webato iri vakangokuziva kuti uri weMDC chete unotobviswa mulaini maurimo mukana wangu watopiwa uri kutotorerwa ndozvavanoita vasanyepa vagauri isusu tisi vanhu vacho tinogara muvanhu muruzhinji ivava nemaposteni avo vaina vanenge vari mudzimba dzavo vakapfeka masutu vari mumasofa vadya maice cream isusu vane nhamo tisinenge tiri mumasango mu tine tichizviona zvezvichiitika saka vari kuona munhu wese pari zvinava kuti zanupf hatishaida nenyaya yekuti inoselekta vanhu vanoda munhu nguva yemaelections ane muno anoti kana panowedzerwa mari vanoti tiri kuwedzera masivo sevanhu asi kana yanguva yekuvhota vanoti munhu wese ngaenda anovhota tinokudai ezvinozvi munhu wese asvinura tete mavhe nekuda kwenzara nekuda kwerafu yavari kutiita muno muzimbabwe ndakuchidzoka kuno kuHarare manje
ehe kwakamira sei
sadza chairo takatorikanganwa kubva pandakataura nemishondoriya ndichiti hauchatowaniki paye kumbare kwake ikokoko hauchatowaniko wamahwekwe kuti uzvane zvimatsaona zviya zvii saka vasanyepa baba ezvinozvi kuno kuti tinongonzwa nhau dzecorruption idzi dzeumbavha hwawe mhomumu ndodziri kungotaurika asi vaiti tiri kuda kutaura nyaya iri kamwe chete nekuda kwemapuraizi ezvinhu vanhu vaomerwa yemapuraizi haisi kutaurwa nekuda kwokuti iwo hurumende yedu iyoyo ndeyena mashops ese akazara muno muzimbabwe saka kuti vachida kudzikisa chinhu havakwanise nekuti mashops ndeavo please ngavatinzire utizi izvozvi ndokutaurirai ti ndaane 2 weeks tisingadyisadzi hatisi kutori 1 hatisi kuzva kuti tinoribatira papi sadza racho vasati daro mufunge vakatiti maskufizi tichadzipisa nazvino ndakakutaurira tilekaina nokumbirira mwana akatozingwa ndakatomuendesa kumusha kuwainiuko kumashonaland west uko ndokwandakanoisa mwana izvozvi nekuda kwevanhu ivava vanonyepa anagaule babenisadareni ngatijekeseranei chokwadi MDC ikada kubatsira vanhumu munotuma masabhukuti kana vauya varovei kana vaizobatsira vanhu chegai vape vanhu vacho vanenge vachinyima pane kuti munhu orara nenzara chakanaka chii Katipei vanhu vacho vamuchazovhara futi kupambera apo 2023. Wapiwa hawana chanisa vacho vokuita zvavo. Kana kuti imi munovanyima mozotikukurutsa futi 2023 nzeye muofisi yesikavha mosi. Taneta vedwei. Tinotambudzika vanhu isusu. Zvakanzi upo wakupinda heri kubva nekumozambiki. Pamozambiki padhuze dhuze apa upo wacho hausati wasvika. Hanzi heri kubva kuangola. Hausati wasvika apa takutotyava mochauya wane chirwere chekungotaurwa chatekeshera ichi hatichaziva.
Manyoni.
Manyoni. Zvimwe akazara uri kupi upo wacho.
Manyoni tina mai Linette Karenye vebato reMDC. Dai mai nhasi mune mukana wekutaurawo zvamuri kuda vagaule mataura navo. Chitaurai zvamungada kuvhunza mai Karenye. Tisati tati muchipo vamwe mukana.
Hello.
Hello mai Karenye. Hello mai Karenye. Pana kola ari pana panonzi Manyoni vari kuda kuvhunza zvavari kuda kuvhunzwa kwamuri taurai henyu Manyoni.
Hello, ndaida kutaura nemi maini vatinotsigira kuMDC kuti isusu vanhu katiri kutambudzwa hama dzedu dzinozivikanwa dzinotsigira MDC nzvimbo dzakasiyana speciari kumamisha havatiwi kana chinhu vachinzi vaMDC. Ndanga ndichikumbirisawo kuti muende muchinovapawo inini nerudo rwaMwari kana vakabuda havo nepfuti dzavo asi vanhu vavapa chikafu vadya. Vanhu vaivavo vari kutambura havana chavari kumbopiwa, vanenge vachinzi ndichatiwana chamisa. Saka vanhu vanenge vachoti chamisa ucho vanomuona kupi ivo vachigara kumamusha vedwe. Endai munovabatsira vanhu ivavo vanokutsigirai zvakasimba.
Amai Karenye, hamene manzwa zviri kutaurwa.
Ndinotenda zvese ndazvinzwa zvaataura. Chandingangoda kutaura Manyoni ndechekuti aiwa tinotenda nekuti imi muri kuonawo kuoma kwaita Zimbabwe. Asi chandingangoda kudzoka kwamuri ndechekuti vachamisa havasiriwo vanonzi ndivo vari sapozi yekuti vape vanhu chikafu. Hurumende nemutemo wedu weZimbabwe neconstitution yedu yeZimbabwe inotaura kuti ikodzero yemunhu wese wemuZimbabwe kuti awane kudya. Mari dzatiri kuendera kumabasa, teksi iya yatinotorerwa ndo imwe yemari inotenga chikafu chichienda kumaruzevha vanhu vachinopihwa chibage. Asi taita dambudziko rekuti Zimbabwe yaita problemu yekuti hurumende yeZANU-PF ndo inoenda yosvika yonotorazve chibage icho chiya. Saka chaakutodiva imimi nemi nevari kumusha ndechekuziva kuti aita dambudziko ndiani. Dambudziko raitika kuZANU-PF iri kutora zvinhu nechigombiro, iri kutora chibage nechisimba ichinyima vabereki vedu. Ndoda kuti ndikuudzei kuti kunaana Mutasa, ndikatarisa Mutasa Central yakamboita jambanja ichitaura iyo kuti kumapurisa nevezanu kuti hapagoyiwi chibage pano nekuti chibage hachiziri cheZANU-PF. Saka chaakudiwa vanhu veZimbabwe ndechekuti tibatane kuti kana chikafu ichocho chauya vachamisa havangauyi vachikugoverai. Chiripo ndechekuti kana chauya, kana chiri kubva kusocial welfare, kana chiri kubva kugovernment kumaNGOs, isusu ngatimire ndichizvimirira nemarights edu kuti hapagoyiwi chikafu pano kusvikira munhu wese ari mutese apiwa pasina political party. Ndochete chatingakwanisa kuzvichinungura muZimbabwe. Pasina izvozvo ZANU inoita madira ajujiri.
Aiwa, tinotenda mai Karenye, moramba zvenyu muri panhare zvare Tabitha. Tichakubatai munguva inotevera mabvao mawanikwa muchitaurirwa namai Karenye. Ameno vagaule, kana muchiripo tombodzoka kwamuri. Manzwa zvanga zviri kutaura muteereri ari kuti iye kunzvimbo yemashonaland west vari kutarisana nedambudziko rekuti ikoko vari kunzi kana usiri weZANU-PF chikafu hauwani. Zvakamira sei?
Zvavari kutaura vakarini zvinondirwadza chaizvo. Inini andi unazaka kana isusu semhuri yeZimbabwe ngatitaurei zvinhu zvinoti ichokwadi kuitira kuti nevanhu vari kunze vanotibetsera vanzwe zviri chinhu chaicho chiri kuitika on the ground, noti zvinhu zvisiri izvo. Nemhaka yekuti izvi zvinhu zvakadai zvinotikonzeresa maproblems akawanda. One, dzinotinyimisa chikafu nemaNGOs, dzinotinyimisa
Tinotenda vagauli
kuti mapolitika masupporters hainyanzwe kuti muri kutaura izvi aipapo muchiti hei zvanyi yakashata zvanyi yakashata zvari pfiyo yakashata handifunge kuti zvinobetsera chinhu izvozvo kutaura izvi.
Aiwa tinotenda, regai timbopa mukana kune vamwe Esther.
Yebo ke siloke sikhonapo mnumzana Gauli, kungabe kule nhlanganiso yini ezizimeleyo ezinika abantu ukudla khona ngapho eCholocho? Liyababona yini World Food Program? Liyababona yini lokuvela kukhulumende? Abantu bathola yini usizo?
Abantu sithandekile bayalithola usizo, ikakhulu ugatsha lukahulumende lo-social welfare liyapha abantu abadala ukudla nisezilisika alimanga. Ugatsha lukahulumende lena kathethi uhulumende njelendlala isiyindlala ememethekayo ukuthi eziyinkulu kakhulu, so kumele kunikwe izimbuli zonke. Ikakhulu njalo kukhona ama-World Vision labana labo-WFP babeyibo abanikayo ukudla la, kuyake kubhalisha abantu ngamashobhuku, ngamashobhuku bebhalisha abantu bonke, abantu bethola ukudla. Akula kuthethi ephandle njalo ama-political ama-leaders ama-political party zafunakala ekudleni lokhu, abasondeze eduzane. Ngitsho loko kunyekelwa kwe-GNB kuqhutshwa igatsha le-social welfare. Kuyake kula ama-councillors yawo ekhona lama-village heads, ama-traditional leaders yawa khona thikani lokudla. Loko kunye sithandekile ukuthi abantu bekhuluma amanga bethi bona ukudla loku kuyakhetha, hey abantu bezani yobathola ukudla abazali ngamanga sithandekile yalihlaza. Abantu bafuna ukudinga indima yabo yento engayisiyo, ento kuyayangisa kakhulu khona ukuthi abantu beloku bekhuluma into enjalo, abantu besuphekile benje. Kuyokuthi kuhlanganisa amagama ndawonye incedise emaningi ukuthi abantu uhulumende ancedise ama-NGOs ayingathi ezizimele zodwa lazindlela zincedise abantwana, abantu bathole ukudla ezimakhaya lezikoleni, abantwana bathole ukudla. Sheke lento kutamba amanga yento ezinalezi akukwazi ukungcedise ngalutho kolokhu.
Amadini
ivote babuya nininini kodwa khuluma amanga yento elimazi isizwe isizwe mboni kuyasincedisa khonokho lokudinga ivoti ukuthi abantu baze baste abantu lokukukhawuza kukhumbule ukuthi ungathola ivoti ngokuthi abantu bazazonda bayenzinjalo kubi kakhulu.
Yebo ke hhayi kulungile, besifuna ukuzwa nje ukuthi abantu bona kungasikho kwamabandla bathola yini uncedo. Ubumile khonapho ke sizabuyela kuwe ke sithathe umlaleli udliwayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Sabona mama, isabona mama.
Yebo ke sikhuluma la ungaphi Dliwayo?
Ngibuya eRichards Bay ngeKhombo. Izinto befuna ukukhuluma la manje manje abengikhona abasivume sihamba amafoni.
Yebo. Kuhle ngoba selingeni lecingweni. Kodwa kungani
eKhombo khona manje?
Ningabe line radio yini eliyifundileyo?
Ngiyabonga kakhulu ngokunikeza isikhathi esokuthi ngikhulume lobaba logawulelo. Mina kahle kahle mina mbili
kodwa ungaqhubekeli phambili, ungaqhubekeli phambili khona eza kuzwa la umnumzana Gawuli. Ungabe ule radio yini ukuthi uvale ivolume ngoba kulokunye okuzwakala? Ye ungayivala yekhona sizezwanani. Ye njalo okay, sikhulumeni kuhle nje sibuzeni imibuzo eyakhayo.
Ngiyembuze ubaba Gawule 111 njengomakhaya. Mina ekhaya mina mbuye eMtari ni
Yebo, uthe umbuzani umnumzana Gawu?
kuti kati zano utamsebenzi inombeni waitandi zano.
Ye ungacaca kuhle wenzela ukuthi umbuzo wakho awuphendule kuhle.
Uyayithanda na izano beni izinto zokuthi yazesemsebenzini kuphela yini. Because amboni ukuthi umuntu osindebeleni engathanda izanu nje othanda ngaye awuli izanu. Mina umuntu esoneni nje engizonda ngaye izanu. Mama mina ngayibona ibhukura hunde mina. Angikhangela ukuthi umuntu osindebeleni engasupporti izanu nje enzwa ngubaba lo.
Ye. Hayi ngicelani ukubuza kodwa livela ngapha enkaya.
Alvelenkai
mina mbuyemtari. Oh Mtare, okay, hayi kwezwakala. Nako ke umbuzo. Oh ukhuluma isishona hayi kulungile. Hayi kuhle ukukhuluma zonke indimi. Ngcona kuphendule sibili. Ngcona kuphendule umnumzana Gauri.
Mama, ngikhuluma izinto eziningi. Ngikhamba endaweni eziningi lesifana. Sengani ngikhuluma izinto eziningi.
Hayi kuhle.
Ngikhuluma ukuthi ngikhulume leyo Gauri. Wanonwane ukuthi kathi izani yamenzani.
Hayi.
Ubuze uProfessor Jonathan Moyo. Ogesi Mdabe labantu ukuthi izani into enjani.
Ye, usumzuzile. Ngcono simnike. Ngcono simnike ithuba lizaze liphele. Nanku umbuzo umnumzana Gauri. Sisamelele uyabuya.
Ngazwa ngiphefumula izaphu. UJoshua Nkomo umsunguli uFather Zimbabwe nguye owasincedisa ukuthi sibambane nezanu PF zabumba izanu PF yikho lapho esikhona lapho Nkomo wasiya khona. Ngaye ngakwazi ukuthi mina ngiyini mina ngivela kuzaphu ngazalwa ngiphefumula izaphu. I'm zaphu to my marrow ngizalwa andaye nje izaphu ngaye uJoshua Nkomo wathatha wasihlanganisa ngoba yisizwe sibambene ukuthi isizwe singa. Sinajabukani phakathi into esasezenzakala zombangazo loko kwakhe lokuthi uthi yena indawo umuntu oyizani phepha unjaninjani umbono wakhe wena wena bana khona pho lapho khona mina ngikhonapha lapho engikhona ngi-right lapho engikhona la
ye nanso-ke impendulo mnumzana Dliwayo
ithene njalo uzayibona izanu kutasa
ye
uzayibona izanu kutasa.
Ye, uyachasisa lapho ukuthi abantu abaningi abasuka kuzaphu bangena.
Ngiyabonga amaithiwo ngeze ukuthi ngikhumele 1-1. Kumele lanamhle zithaphe ezikuze imbuzi eminingi ngendaba yezanu. Izanu yena wahamba wayijoyina izanu. Abantu abafuna izanu abayazi.
Ye, kodwa umzwile yini ukuthi uthi...
Ucabange kabili.
Mhm. Hayi, uhle sibongile kakhulu ukuba lawe kuhlelo umnumzana Dliwayo.
Interesting debate there. Mike Renye kana mushiri pa nare mumbudzo katinzi. Hello Mike Renye. Mike Renye. Hello. Mike Renye, ehe. Amumbuti tsananguro kuti takatarisa pari zvino titarisa zvedu mune ramangwana madzimai nevamwe vakateerera panguva inoyi zvii zvamungavataurirawo kuti zvamuri kuita imi sebato reMDC kuwanikwa muchiita kuti upenyu hwavo hurandudzike.
Isu seMDC mavhela sekutaura kwandamboita tinoitawo zviya zvekuti tizame kubatsira vanhu kuti tione kuti tingadii kuti tiwane cheuviri tiwane kuraramisa vana nemhuri dzedu. Tiri kuzama kuita ishu iya yekuti isu kumaruzevha kwatiri tiite ishu dzedu dzemagadheni tiishe ishu dzedu dzemikando yekukandirana zvimari zvedu kuti zviwande bhati hapana hapana chazviri kunyanya kutipa chouviri chakawanda nekuti mavelas mari iyoyo uri kuti kana waiwana kaprofiti kacho kwawawana ikako uchada kuendesa vana kuchikoro uchada kudya mumba saka ifu from hand to mouth hazvisi kubatsirika chashata muzimbabwe iikonomi yedu and isu semadzimai emuzimbabwe ngatisarasiswa pfungwa nezanu babawo vari kutaura baba Gauri wandanzwa vachitaura vanotaura kuti kuda vanhu vakanyimwa chikafu munguva yamugabe mubvunzo wangu kwavari ndewekuti nhai baba Gauri hurumende yamugabe neyamunangagwa zvakasiyana here handiti ingori zanu pf leadership iyoyo yanga iripo paina mugabe ndo ichingoripo zvanhasi itai zvinhu zvinoti chero dzwara munomuka makafa mwari anokunzwirai nyasha vanhu vamuri kunyima chikafu awa these are innocent zimbabwens vane kodzero yekuwana mari kana imi muchida kuti murarame sezvanhu chitorai mari yemaretpayers enyu imini yetekpeya ye vanhu vanoda MDC ndoka maizoona kuti chikamuta muri kunyima vanhu ichocho ndeche vana vanoda MDC saka itai zvinhu zviri pamutemo vanhu vazwe vese kana iri nzara munhu wese anofanira kuzwisisa kuti chasakisa kuti chii imi sehurumende yezanu chinjai maitiro enyu mazimabwendi namadzimai takurara pakunozvara hakuna mushonga pakurwara BP hakuna mushonga zvese izvozvo zvaurawa nemi vanhu vezanu gadzirisai hunhu hwenyu muchinje chero mukati chero nguva iyo yekuti mugabe zvinhu zvanga zvakadai zvakadai hurumende yamugabe kuda munguva iyo yanga itombori nani nekuti maiti zvinhu zvikakwiva mugabe akataura kuti zvidzike zvaidzike vagaure mugabe achibva pachigaro akabva bhare sipo richiita 85 cents nhasi bhare sipo muhurumende yenyu imimi vagauri yakuita mari ye$45 mugabe akabva chingwa chiri $42 kana kuti $50 kune chaizonzi chaakudhura izvozvi chaa$19.20 saka zivai kuti hurumende yenyu imini itori wesi dhan yamugabe chinjai maitiro we are sick and tired of your government and your ruling as women of zimbabwe we are tired mafees hatisi kuawana izvozvi munoti kumacolleges kumayunivhesiti mwana ngaabva dare ma$7,000 where do you expect a civil servant to get $7,000 in Miva Gaud? Anoiwana kupi teacher $7,000 yekuendesa mwana kuchikoro? Be serious. Mugabe paakabva vanhu vaiafoda kuendesa vana kuchikoro. But with your government na EP, we are sick and tired.
Amai Karengi, tiregai tipe vagaule vapindurewo. Mm-hmm. Thank you so much. Let's give a chance to Mr. Gaule to respond. Vagaule mamuri kunzwa zviri kutaurwa navakarenyi. Mungoti pindurei muchidimbu kuti tipewo star nguva yekuti ataure nemi.
Zvinoradza kuteerera vanhu vateereri vechinza munhu echirasika echisapota mugave. Mugave akakonzeresa maproblems atinawo munyika yedu neuramba urambira chigaro during time eri mupower takaona mabheria church echiuya mabheria chete anotsakara sfinga chatenga nesigwa netsagare sagara kazara mabhondi mabheria church kwakauya mabhondi notes nenguva yamugave zvese zvakashata zvese izvi zvakaitika nenguva yamugare iye zvino ari kupreza mugare nemahavo kuti vakabatana ne-G40 kuita zvinhu zvenyu vakabatana navo ende izvo zvinoratidza kuti munhu wacho haasi kutaura chokwadi ari kutaura ari kurasika haasi kuziva kuti mugare ndiyakakanganisa zvinhu zvese zvese zviri munhu hurumende yamunangagwa iri kugadzirisa chinhu changa chakafa munangagwa ari kutora economy inherited a dead economy and we must admit tell the truth and shame the devil kuti vanhu munangagwa akatora hurumende chechinhu chakafa munangagwa ari kuzama kuti achiraramise chinhu chakafa ichi
aiwa regai tirikukubatai muromo ipapo vagaule
kuti muwane vhoti muelection inouya kuti vanhu vatambure varambe vachitambura
batai makadaro star
hayi siyabonga bonke ke abasixhase kuhlelo lwethu lanamhlanje lapho ebesicubungula khona inhlupho ezibhekane labanengi sizibuza ukuthi kambe abantu kuyini abakwenzayo ukuthi baziphilise sibonge uCouncillor Lillian Mlilo obekuhlelo lethu labanye njalo abasichasile
aiwa tinotenda Honorable Lynette Karenye veMDC vanova ivo Vice President weMDC uyezve tanga tina vabelieve Gaule veZanu PF tichitenda zvakare tisina kukanganwa mese muri pano palive feed yedu parizvino pana Adala veGonyeti vari kuti takateerera vaGaule Walter Mapfumo hanzi tiripo disciple Madani ravakuti we are here talent Manika ari pananzi we are here hanzi how are you Angela Magariro ari kuti maswera sei kwesista mavi I'm following you from Cape Town. Tobias Wateyans, I don't think vagaule zvamuri kutaura ndino wani kwanchizvi believer. Adela Vegonyeti, varikuti politics dzenyu madhara imi. Angela Magarira kuti zvakaoma veduwe zviri kuitika munyika. Adela Vegonyeti vabva vanyora ivo kuti vagaule ameno vabva vaisa kuti vari kufadzwa nezvimwe zvamuri kutaura ndofunga. Asi tinokutenda ivese Claudius Benella hanzi maramba here kutifonera. Aiwa tinenge tichiedza tinhare dzedu tichiramba. Ini ndini Marvelous Mkanganya huye ndiri muWashington.
Yebo ke asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngolwesine oluzayo olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.